manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechishanu zvita 10/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyaya dzehutongo hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara muzvikoro uye hapana matanho ari kutorwa ekudzivirira vana nevarairidzi vari kunyoresa bvunzo. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takafira Joe vanoti pari zvino zviri kuratidza kuti zvikoro zvinodarika 250 zvine vana nevarairidzi vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vachiti uwandu hwakaburitswa nezuro hunodarika zviuru zvishanu uhwo hunogona kunge huri hwemuzvikoro chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri veStudio 7.
Muzvikoro hamuna kunyera zvakanaka. Pari zvino ndinoona kuti mastatistics edu akuratidza kuti zvikoro zvinopfuura 250 zvine vana navarairidzi vakabatwa neCOVID. Namba yatiri kutotaura ye5000 inokwanisa kunge chitori shoma kune vakabatwa neCOVID muzvikoro chete. Dambudziko guru ranesa nderokutoti even kana kuda kunotesta kunenge kuchirwara vana hakuchaiti. Asi tinenge tichitaura tiradza zvokuti zvinhu zvakanaka muzvikoro. Zvatinongoona kuti zvikoro kwana tosvika more than 250 zvinotoreva kuti pasondo rinouya tokwanisa kunge tava nemore than even 700 zvikoro zvinenge zvava neCOVID.
Tiri kuona kuti vana vari kunyora bvunzo munguva imwe chete yamuri kutaura kuti denda reCOVID-19 rasimuka muzvikoro. Pari kufambiswa sei kune vana vari kunyora bvunzo?
Vana vane COVID vari kungonyora pamwe chete navavo vasina. Nevarairidzi vakawanda vovabatawo neCOVID nokuti vari kumanikidzwa kuti vaivhigirete vana vane COVID. Zvikoro zviri kumanikidzwa kuti zvinge zvichitenga anonzi N97 mask nemagloves. Asi zvikoro hazvina kukuwana zvinhu zvakadaro. Mafamasi haana, zvipatara zvehurumende hazvina. Saka zvinongoreva kuti zvinotoda intervention nehurumende kuti zvikoro zvibatsirike. Vana vabatwa neCOVID vari kungoudzwa kuti vaende kumba for 2 weeks vozodzoka havo. Vamwe vari muboarding vanenge vari confined muboarding, but muboarding macho hamuna vakadzidzira basa rokuti vaone kuti vana vanorwara vangabatsirwa sei, nokuti varairidzi vakadzidzira zvokufundisa. Avo vanofanira kunge vachibatsira vemadistrict vanenge vanetawo vakawanda vanenge vachingoti havana fuel yokuti vaende kuzvikoro. Pane zvikoro zvakawanda zvikataurwa mukwachivi zvabata neCOVID nokuti zvainokolekta maexam paper pachikoro chine COVID. Saka tiri panguva yakaoma inoda kuti hurumende ibvume kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ende rimwe dambudziko riri kunetsa ndokuti hatitozi kuti iCOVID yekare here iyi iri kubata vanhu kana kuti ndiyo ichiri kuuya iyi yatinonzwa kuti ine ngozi yakanyanya.
Tiri kuona kuti nhengo dzenyu vanove varairidzi vanga vachitiwo havakwanisi kunyoresa bvunzo. Zvakamirawo sei panyaya yebvunzo yamataura?
Ndozvavari kuita varairidzi vazhinji vavo zvatiri kutaura izvezvizvi vakatova matage letters kune vamwe vanotya vakadzokera kuzvikoro vanonei vigileta asi vari kuzhamba vakawanda nokuti vakabatwa necovid vari pazvikoro vachivigileta vakawanda varayiridzi vakasunga chisungo chokuti havakwanisi kunge vachivigileta kusarirwako kuti vaita econtract nezimseki
mutungamiri weptuz Dr. Takavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vachaungana ndoro. Vanoti COVID yagara iri muzvikoro uye hurumende iri kutora matano ekudzivirira kupararira kwayo kunyange hazvo paita kukwira kwehuwandu hwevamwe vanhu vave kubatwa nedenda iri pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
COVID yagara iri muzvikoro medu temu yese ino. Hongu kune mamwe cases atanga kuitika apa patanga kuita yatinoti surge orise mucases ecovid asi tiri kukwanisa kuzviriritira nekuzvidzivirira COVID-19 muzvikoro nekushandisa mastandard operating procedures edu uye nema protocols World Health Organization. Mazamanishoni akuenderera mberi zvakanaka.
Tiri kuona kuti denda recovid-19 iri riri kukwira panguva iyo vana vari kunyora bvunzo. Zviri kufamba sei kune vari kuwanikwa vaine COVID-19 vachinyora bvunzo?
Vane COVID vanongonyora semanyorero avaiita gore rakapera vari muisolation zvichiita kuti vasatapurira utachiwana hweCOVID-19.
Tiri kunzwawo masangano evarayiridzi ari kuti nhengo dzavo dziri kurangwa mabasa. Muri kukwanisa here kuwana vari kunyoresa bvunzo?
Hatisati tanyanya kunetseka nenyaya yekuti tingashaya maticha vari kunzi havasi kuitaeka. Tinofara chose, tinohwa manyukunyuku nekuti maticha edu vari kuramba vachienderera mberi nebasa kuti bvunzo dzevana vefom 4 nefom 6 dzienderere mberi.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vachaungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeutongo hwejekerere dzinoti kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit wakatanga muAmerica nezuro munongedzo mukuru wekuti hukama hweZimbabwe neAmerica hausati hwagadziriswa. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Dr. Alex Magaisa vati kusakokwa kweZimbabwe zvinoratidza kuti hukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hausati hwagadzirika.
Nyaya yekusakokwa kugungano rakadaidzirwa neAmerica inofanira kuongororwa. Takatarisa chido chehurumende yavamunangagwa chekugadzirisa ukama hwavo nedzimwe nyika nehurumende dzedzimwe nyika kunyanya dzekumadokero. Zvinotaridza izvo kuti ukama uhwu hausati hwagadzirika.
Vamagaisa vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutongwa kwevanhu zvakanaka pamwe nekusatyora kodzero dzevanhu izvo zvinoita kuti iwirirane nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero nemitemo. Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Maduku vati kusakokwa kweZimbabwe kunoratidza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nenyika vanofanirwa kuita zvakawanda panyaya dzeutongi hwejekerere kuitira kuti vadanwe kumisangano yakaita seuri kuitwa. Vamadhuku vati kuti nyika ibatanidzwe nenyika dzakaita seEthiopia neMozambique idzo dzakagara dziri kumashure panyaya dzeutongi hwejekerere mucherechedzo usina kunaka. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vati Zimbabwe inogona kunge isina kukokwa nekuda kwekuti inoonekwa senyika isingade kudzidza uye ine nharo. Asi vati Zimbabwe yaifanirwa kunge yakakokwawo kumusangano uyu.
Ngavadaidzirwe kune muzvakadaro. Ngatione Zimbabwe kana seZimbabwe iri kutadza kuita utongo hwejekerere kana kana kuchi taurwa nyaya uche yutongi electoral reform electoral violence constitutionalism zubukri kama gaitiwe nukuli kana muna ane msikanzi kwa na mwana wako ane msikanzi kwa wakwa nisiku mtitisa asipu saka isusu kwa nachivwene kwa siri chenyika ili msikanzi kwa chenyika isi nandu kujisi ngasi gaitiwe kujimotashi kujia ototinge chiwa na mkana wakutita
inzo sino tigiri wa ane mchawiri we battle no piki sare MDCT wa witness dube wa noti misangano ya kadai ya ifanilwe kuenda nyika zinemaonere mamwe chete vachiti vakakoka vangadai vakaita zvinoitwa United Nations inokoka nyika dzose
chekutanga nechekuti kunenge kusina democracy conference kwacho kana kuchinzi kuno invite nyika dzine maonero anofambirana nenyika dziri kukoka dzacho ku United Nations kunongoenda nyika dzese one
vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu nezuro munyori wepasi mubazi rezvekuchengetwa kwevanhu utongi hwejekerere pamwe nekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu muamerica kana kuti under secretary for civilian security democracy and the human rights uzrazea vakati zviri pachena kuti nyaya dzeutongi hwejekerere huri kurwiswa munzvimbo dzakawanda pasi rose.
It's no secret that democracies around the world are facing increasing challenges from new and novel threats. Countries in virtually every region of the world.
Hachina kunzwa divi rehurumende sezvo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza vati vaita mutete panyaya iyi vakati tibate gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo.
Ino inoda mai Mutsvangwa kana kuti vashava Minister of Foreign Affairs. Ini ndaita mutete.
Musangano wemazuva maviri uyu uri kutaura pamusoro pekudzivirira utongi hwehumbimbindoga kurwiswa kwenyaya yehuri pamwe nekucherechedza nekuremekedza kodzero dzevanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti International Human Rights Day. Nyanzvumiya dzekodzero muZimbabwe dzichiti kodzero dzevanhu dzakatyorwa zvakanyanya mugore rino ra 2021 uye izvi zvakawedzerwawo nekuvapo kwedenda reCOVID-19. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati kuvharira kwaitwa vanhu muZimbabwe senzira yekudzivirira denda reCOVID-19 kwakakonzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu. VaMandinde vati sangano ravo rakabatsira vanhu vanodarika 235 vaipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Mutoona kuti kana tiri palockdown vanochengeta zvemitemo mapurisa masoja vanenge vachipinga, vanobva vamberereka, vanhu vanenge vasina kusununguka kufamba zvakanaka, freedom of movement is curtailed. Panodiwa matsamba, vanhu vachienda vachinyorerwa, mamwe matsamba achirambwa, takaona majournalists achisungwa, apa vachinzi vakaburisa maaccreditation kanzi ozaka expire, apa kunopiwa maaccreditation kanzi acho kwakabuda gwaro rekuti izvo ngaashande iwawo nenyaya yekuti naivowo vanga vari affected necovid. Uye kusungwa kwevanhu kwaiti shungurudza, I think dzakabatsira vanhu about 235 vakanga vasungwa for breaching ma COVID-19 regulations. Asi waiti ukazvitarisa zvacho ndiro izvozvozvo zvokuti vanhu vaya vanenge vasungwa vamwe vacho vachisungirwa nyaya yekuti angaibuda achienda asina tsamba, vamwe ndovaisungwa vachitoenda kuti vanotestwa COVID yacho, vamwe vaisungwa vachienda kuzvipatara.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai Bere vatiwo gore ra2021 ranga riri gore rakaipa zvakanyanya munyaya yekutyorwa kwekodzero. VaBere vati nhengo dzavo dzakanzwa zvichemo zvevanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu nemakumasere nevashanu, vazhinji vavo vari vanhu vakamanikidzwa kutama kubva munzvimbo dzavaigara.
Mamembers edu kuZimu Rights vakarekoda maviolations anopfuura iwo 4385 akanyanya kuwanda maviolations anga ari ema evictions nema displacements.
VaBere vatiwo hurumende yava Emerson Mnangagwa haina hanya nekuzadzikisa chidzidzo chakaitwa nemutungamiriri wenyika chekuzadzikisa kuremekedzwa kwekodzero.
Maonero edu isi kuZimu Rights ndeyekuti hurumende yava Munangagwa haina shungu nekuremekedza kodzero dzevanhu. Zvidzidzo zvavakaita pavakagadzwa semutungamiriri wenyika kuti ivo vachange vachizoda kuti vange vachiremekedza kodzero dzevanhu hazvisi kuzadzikiswa, nekuti tiri kuona kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kutoramba kuchienderera mberi. Vanotyora kodzero dzevanhu vanenge vadhokumendwa havasi kusangana nemutongo wekuti tingati unovatyisidzira kuti vasarambe vachityora kodzero dzevanhu.
Asi mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Kandishaya vati Zimbabwe iri padanho repamusoro pakuremekedzwa kwekodzero, vachiti vanhu vave nemikana wokutsvaga vatungamiriri vavanoda uyewo kuenzaniswa kwemuripo pamabasa kuvanhukadzi nevanhurume.
Nhasi nokudzvanyirwa kwatinoita nenyika dzakaita seana United States of America, avo vanonga vachiisa mari yekuti kodzero dzedu vanhu vatema dzidzvanyirwe pakuti hurumende yatasarudzai vanenge vachiti ngaibviswe. Saka tine zvichemo senyika yeZimbabwe, daiwo kodzero dzedu pachedu tiri kuchengetedza zvakanaka, pachedu tiri kuyamurana zvakanaka, asi kwaita vekunze kwenyika vari kudzvanyira kodzero dzedu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo, uyewo hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhausvondo rapera kuti Zimbabwe iri kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi pezvibvumirano zvinobata nyaya dzekodzero dzevanhu. Zuva reInternational Human Rights Day rinocherechedzwa musi wa10 zvita gore rega rega, zvichiteera kutambirwa kwakaitwa chisungo cheUniversal Declaration of Human Rights chakaitwa neUnited Nations mugore ra1948. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Matsagada anorwira kodzero dzengochani anoti ari kutambira nemaoko maviri danho rakatorwa neBotswana rekubvumidza ngochani kuita zvadzinoda pamadiro aJojina munyaya dzerudo uye dzepabonde. Izvo anoti zvinofanirwa kuitwawo nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mutongo wakatorwa nedare redzimhosva repamusorosoro muBotswana reCourt of Appeal mushure mekunge hurumende yeBotswana yangaendesa sangano reLekgabibo kumatare edzimhosva. Mumutongo uyu vakati zvikamu zvinorambidza ungochani zvakadarikwa nenguva sezvo ngochani dzine kodzero dzadzo semunhu wese. Zvichitevera mutongo uyu, matsangano anorwira kodzero dzengochani musade kusanganisira veGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls akaita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvagawo nzira dzekuti ungochani huitwe vanhu vakasundunuka mudzimwe nyika dzemusadeki. Mukuru musangano reGirls vaSamuel Matsikure vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti vari kushandidzana neLekgabibo mukutsvaga nzira dzekushandura mafungiro evanhu nezvengochani.
Isu semabato anomirira ngochani dzemuno muZimbabwe, zvinhu zvatagara tichikurukura nemamwe mapato akasiyana-siyana nedzimwe nyika dziri kubvisa mutemo kuti tiongorere nekuona kuti zvinhu izvi zviri kufambiswa sei, zvinokwanisika kuita sei, kunyanya mune nzvimbo dzakaita semuno muZimbabwe nekuti vanhu vachiri kuedza kuchengetedza chivanhu. Chimwe chacho chinoonekwa kuti chinombonyikidza vangava vanhukadzi kana kuti vangava vanhu vane ganda rakasiyana kana kuti vanhu vanogona vachirara zvinhu zvepabonde nekushamwaridzana vari vanhu vehatinoti same sex.
Vativo vanhu vakafanira kuziva kuti ungochana haizi nyaya dzepabonde chete asi kufambidzana kana kugarisana nemunhu wanonzwanana naye uye anokufadza.
Vanhu vanzwisise kuti kusununguka uku hadzisingori nyaya dzebonde chete, nokuti munhu kana achizvarwa upenyu hwake haungorarami uri nyaya dzepabonde. But iri kutaridza kuti munhu asununguka mune zvakawanda zvinova zvinopakodzero dzemunhu uyu kuti akwanise kuita zvakawanda muupenyu hwake. So kana kazhinji vanhu vachitaura mvo vati gay sex yasunungurwa, handi gay sex, tasunungura vanhu neupenyu hwavo hwanofanga kurarama nokukwanisa kuita nekushava mabasa ese avanoda muupenyu hwavo.
Mashoko wa matikura tinirwa unava Bradley Fortune avo vanona nezvekuburitswa kwemashoko musangano lele Khabibo vachiti sangano ravo riri kushanda nemasangano akawanda kusanganisira Girls.
We share this not only
tinosangana mazano kwete nemasangano atinoshandidzana navo munyika medu chete asine mamwe ari mudunhu kana mhiri kwemakungwa. Saka sangano reGirls muZimbabwe rimwe remasangano atinofanana navo mazano mukunyanya munyaya dzekuti takagona semuBotswana kuti hurumende itipe kodzero dzedu. Kune zvirongwa zvatinoita zvinoita kuti tikwanise kupangana mazano nemasangano anorwira kodzero dzengochani.
VaFortune vati vakakwanisa kurwisana nehurumende yeBotswana kusvikira vapiwa mvumo yekuti vanhu vamwe chete vangadanana zviri pamutemo kuburikidza nerubatsiro rwaibva kusangano rinora kodzero dzevanhu uye utongi hwejekerere mudunhu riri kuchamhembe kuAfrica, the Southern African Litigation Center kana kuti SAUC. Mutevedzeri wemukoteri weSouth amai Tambudzai Gonese Manjonjo vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti kutyorwa kukodzero dzengochani muSunday kuri kuenderera mberi.
VaSouth vane zvirongwa zvekubatsira vanoita zvehungochani kurwira kuchinjwa kwemitemo inovasungisa munyika dzeSadc.
Amai Gonese Manjonjo vakurudzira nyika dziri mudunhu reSunday kuti dzitevere gwara ratorwa neBotswana, vachiti kusadaro kuchaita kuti zvirongwa zvese zvakatarisana nekupedza mukondombera zvishaye basa.
Kuchinjwa kwemitemo iyi kunobatsiridza paurongwa hwokudzivirira urwere nokupararira kushura matongo. Nokuti pari zvino vanhu vehungochani vanotya kuenda kunorapwa kana kuongororwa ropa nokutya kusungwa.
Chinyorwa chakanga chaiswa munzira inobva kuBulawayo ichienda kuPlumtree senzira yekukurudzira kugamuchirika kwengochani nevanhu chakabvarurwa. Kunyange hazvo veruzhinji vasingafarire zvehungochani, pamutemo haizi mhosva kuva ngochani muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru wemuNigeria anoti vanhu vanga vaine zvombo varwisa musha uri kumodza nyemba kwenyika iyi ndokuuraya vanhu 16 vanga vachinamata uye kupamba vamwe vanhu vakawanda. Mukota nezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika, vaAntony Blinken vasvika kuLiverpool muEngland nhasi uko vachange vachiita misangano nemakurukota ezvekunze kwenyika mugungano reAssociation of Southeast Asian Nations. Murwendo rwavo huchavasvitsa kunyika dzinoti Indonesia, Malaysia, Thailand neHawaii. Varimi vakawanda vekumasvingo vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo, vachiti izvi zvichavhiringa gohwo ravo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera. Sangano rePremier Soccer League ramisa mitambo mishanu iyo yanga ichifanirwa kutambwa svondo rino nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho chabata vatambi vezvikwata izvi vakawanda. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vazivisa kuti mitambo mina chete ndiyo ichatambwa svondo rino. Zvichitevera kuwanda kwaita vatambi vabatwa vaine chirwere ichi, vaNdebele vati nezvaitika izvi vatungamiri vezvikwata zvemupsl vari kusangana mangwana kuti vaone kuti vogadzirisa sei dambudziko rauya iri. Asi mukuru wePSL Medical Committee Dr. Edward Chagonda vati zvichanetsa kumisa kupararira kwechirwere ichi nekuti vatambi vari kuzopinda muruzhinji vapedza mitambo yavo. VaNdebele vati mitambo mina panzvimbo yemipfumbamwe ndiyo iri kutambwa kusanganisira uyo uri pakati peFC Platinum neBulawayo Chiefs muLuveve Stadium nesvondo. Bulawayo Chiefs haisati yakundwa uyezve ine mapoints mana yakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo iri kusangana neHerentals muBaobab Stadium mangwana zvekare. Herentals ine mapoints omana zvekuti murairidzi wayo Kumbirai Muti wekuziva anoti chishuwiro chavo kuita zviri nani kudarika zvemwaka uchangopera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro.
dhani shwa wakambo ita saka tariseko ndeo kuti ndiite shwili better than shantaka ita last season.
Mimwe mitambo ya budiri la kutambwa eri kusanganisira Chicken Inn ne Tenards Mbaba Field Stadium mangwana pamwe ne Harare City ne Yada National Sports Stadium nesondo. Zvichakadaro kuchange kuine makuwerere kuReuton Sports Club mangwana apo vatambi vetsiva varikurwisana pagungano retsiva rekugumisira gore rino. Murongi wemitambo yetsiva Vastalin Maumau vati varonga mitambo minomwe iyo irikunganidza shasha dzemutambo uyu munyika.
Kunenga kune makuwerere chaiwo tinenga tine mitambo minomwe ndinovimba kuti vanhu vachafara zvikuru chaizvo nokuti vanga vane nzara vanga vane havi yemutambo wetsiva gore rino.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare vanosanganisira Mishek Kondwane, Anele Bafana, Romeo Chibanda, Jeremiah Mere, Tinofadzwa Chikerema, Mnyaradzi Marumisa, Marshall Shiri, Allen Green, Traimo Musira na Alan Piri. Va Mau Mau vati vari kuteedzera nzira dzese dzinodikanwa pakudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 apo vari kuita mitambo yetsiva iyi mangwana.
Tiri kuteedzera zvakanyanyisa mitemo inofanira kuteedzerwa nenyaya yechirwere ichi. Naizvozvo hatisiri kutarisira vanhu vakawanda vanodarika zana nemhosva yemarestrictions aripo.
Aya ndiwo makundano echipiri etsiva kuitwa gore rino uye ari kupedzisa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kurongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezviri kubuda kumusangano weUS Democrats Summit.
Tarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyaya dzeutongi hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democrats Summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda reCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana, kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
nokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 Mpalakazi 2021 uProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngesizathu zokuthi vele yona ingintando kayiphikiswa. Bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo ngoba lapha sikhuluma ngama head of states bathini ngombuso kwantando kayiphikiswa.
Inani labahloliwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kwesuku lwayizolo kweleZimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. Izolo weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe umongameli Joe Biden wele Melika uqhutshelwa enkundleni yebulenjini. Kuleviki kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elizibiza African Minkoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Sam Rangen. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekansiliya Harare bethule umbiko othi amaklinika abo amaningi ayenza umsebenzi wokuhlola abantu ukuthi bangabe bele COVID-19 yini loba hatshi ngohlobo olwe-rapid antigen test. Uhlobo lokuhlolwa olwe-PCR lubikwa lusenziwa emaklinika emizini eye-Warren Park, Mabhuku, Mbare lezibhedlela ze-Wilkins le-Beatrice. Izakhamizi zaleli dolobho ziyaziswa ukubana ziye emaklinika aseduzane ukuze kungabi lokuminyezelana emakliniki okulakho kubangela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Kunje inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kweleZimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189 njalo yabulala abathathu. Kobulawayo ngasikhathi sinye kutholakale abantu abangaphose bafike inkulungwane iyodwa 872 bele gciwane leli. UMnumzana Themba Lami Mabena ongumongi omkhulu kobulawayo uchasisa ngokuthi kungani inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 ngalezi nsuku liseleqansa.
Sesikhangelene njalo lohlupho lwe-COVID-19 lolu osoluqalisile kakutsha. Ngasithi siyakhangela bese sivele sesingani sesilibele ukuthi kulo mkhuhlane lo emphakathini okuyinto eyenza imkhuhlane vele yona ngokwayo imemetheke. Nxa abantu sebelibele ngokuthi khona sebesithi nalapho eveli tholakala khona lawo betholakale bekhona. Siyathola ukuthi imbuthano lokho isiyayisiba mningi abantu besanda. Siyakhangela njalo ukuthi emabhasini lapha abantu abasagqoki amamaski lawa abeyiwo abevikela abantu ezintweni ezinjenge COVID-19 ngoba itholakale ekuphefumulenaneni lapha abantu bephefumulelana besebenzisa umoya lo ofana naye belokhu bephethe betshintshana betshintshana okuyinto ebangela ukuthi umuntu ehotshe umoya ole COVID-19 ube mningi. Abantu banjalo baziqambela amanga baziduduza besithi umumo womkhathi sokukhudumala ngakho ke abasaba ngeke bathola igciwane leli. Kodwa ke akulani lokuchisa ngoba igciwane livele liyatholakala. Sinanku ke le i-variant okuthiwa ngu-Omicron isingendle njalo emphakathini. Siyathola ukuthi yona layo lokhu isiyayimemetheka kungenxa yokuthi thina ngokwethu sesilibele njalo sesizitshela ukuthi ngenxa ukuthi sesihlabile ama-vaccine sesivikelekile. Kodwa i-vaccine ayitsho ukuthi usuvikelekile emkhuhlaneni, itsho ukuthi usuvikeleke ekuthini umkhuhlane nxa ungahlangana lawo. Umzimba wakho usuvele usulamandla ukuthi uqalise lawo, wanelise ukuthi umelane laleli gciwane. Kodwa akutsho ukuthi wena ngenxa yokuthi usuhlabile i-vaccine usungumuntu osongahambe engazivikelanga. Hatch.
uqhubeke uMabhena ecasisa njalo ngokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulolu bhubhane.
Singathi siyakhangela njalo ekuhlabeni lapha uBulawayo uvelene uyakhokhela. Abantu babe besithi mhlawumbe abantu bathathela phansi lezi zinto, kodwa uBulawayo uhambela phambili uyahlaba uyafuna ukuthi ezivikele kuleli gcikwane. Kuyinto encumakalayo le kakhulu ngenxa yokuthi abantu sebesazi ukuthi ingozi imi injani, vele ingozi ingakanani emphakathini. Ngakho singakhangela amanani abantu lama abaningi ngabantu abazitshela ukuthi khona hayi ngiyabe ngihlabelani kona kuvele kuyinto ezadlula. Kodwa ke lokhu sathola ukuthi sokungumkhuhlane osuvele suphakathi kwethu. Ingathi kwezinye indawo bavele bayahlaba nyakenye ijekiseni yokuzivikela kuflu le ejayelekileyo, okuyinto vele abayenza mnyaka wonke. Ngakho ke kuyafana nalale iCovid, sokuvele sokungumkhuhlane osuphakathi kwethu. Ukuzivikela kuya kuqhubekela phambili, akusho ukuthi sime ngenxa yokuthi amanani asephungile. Kuyabe kusenzakala ukuthi mhlawumbe abantu laba abalazibonakaliso, yikho bengahambanga ukuthi behlola. Kodwa singakhangela sithi thina sesiphomba ukuhlola nje mahlanyana, sizathola ukuthi inani labantu abatholakala bele gcikwane liya lokhu lisanda. Akutsho ukuthi ngenxa yokuthi abantu balutshwane esibaba utholileyo benalo igcikwane, igcikwane lisekho. Isikhathi esiningi kungenxa yokuthi abantu abahlolwanga. Kodwa singahlala sihlola nje isikhathi sonke mihla yonke, uzathola ukuthi inani leli lokhu lisiya lisanda, lokhu lisiya vele linhlawumba liyehli.
Lo bekungumnumzana Themba Lami Mabhena, ongumongi omkhulu kobulawayo. Abasemhlanganeni oqoqwe ngelemelika wokuvuselela umbuso okhululekileyo kaZulu emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo ngenye yezizathu ezinkulu ezibangela kubana emazweni amaningi kungabi lombuso okhululekileyo njalo wentando kaZulu owedemocracy. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Inkokheli zamazwe athiyeneyo abacubungula ezombusazwe labakuhlanganiso ezizimeleyo namhla bavumelane emhlanganweni oqoqwe ngumongameli Joseph Biden weSummit for Democracy owenzelwe enkundleni zokuxhumana ukuba ubukhohlakali bunciphisa amathuba okuthi uZulu azibuse. Omunye wabethule umbono lo emhlanganweni lo ngumongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana.
It contributes to poverty by denying the poor and marginalized people in society basic services and amenities meant to address inequality and social injustice. In Botswana, we have embraced the importance of political will.
Ukhohlakali benza abantu bengabe lomnotho ofaneleyo njalo kuphulwe amalungelo kaZulu. WeleBotswana sesiphumele sinquma sokuthi abezombusazwe kumele balwisane lobukhohlakali.
Botswana is aware of the corrosive nature of corruption on democracy and the rule of law. Hence we have made it the responsibility of the political leadership and senior public servants to inculcate anti-corruption measures in their processes and procedures.
Sesibona kufanele ukuba zonke inhlangothi zikahulumende zibe nabantu abakhangelane lobukhohlakali.
We have taken a deliberate decision to ensure that all government ministries and departments have anti-corruption units within their structures to conduct transaction monitoring for early detection of corruption practices.
Lokhu kusekelwe ngumongameli Mia Sandu wakwele Moldova.
Corruption has to be tackled from both ends, both where money is stolen from and where money is moved to. Without targeted help from consolidated democracies, we will not succeed. Corruption is the one thing that can undermine democracy regardless of where we live.
Ubukhohlakali kumele silwisane labo ngokukhangela lapho okutshontshwa khona imali njalo lalapho imali ehanjiswa khona. Nxa singatholanga uncedo emazweni athuthukileyo kuza kuba nzima ukuba silwisane lobukhohlakali.
It undermines institutions, weakens states, and disillusions democratic citizens, which plays into the hands of authoritarian leaders and cross-border criminal groups.
Ubukhohlakali bululaza indlela okubuswa ngayo, Loku kwenza ukuba abantu bengasathembi uhulumende. Njalo kwenza ukuthi labo abatshontsha imali bakholoje.
We should combat corruption collectively to uphold and fulfill the promises of democracy for our people.
Umnumzana Mo Ibrahim uzomabhizimusi olodumo laye utshele umhlangano lo ukuthi ubukhohlakali bululaza abantu njalo bunciphisa amathuba okuba lombuso kaZulu.
It's only appropriate if we're talking about democracy to also address corruption. Because corruption really undermines democratic institutions and it erodes trust between citizens and governments. In Africa, my continent, illicit financial flows out of Africa are really staggering. It's averaging over $107 billion
every year. That's it. Kuzikazi le-Afrika kutshontsha imali ehanjiswa kwamanye amazwe edlula amabhiliyoni alikhulu 107 billion ngomnyaka. Lokhu kwedlula imali abayithola kwamanye amazwe yokuthuthukisa uZulu.
This is much more than all foreign aid coming to Africa.
Okwethulwe emhlanganweni lo kuhambelana nokwenziwe emhlabeni wonke jikelele izolo. Obekunanzwa usuku lokulwisana lobukhohlakali. Kuba World Anti-Corruption Day. Ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, umnumzana Thabanginare uthi, ubukhohlakali bulimaza amazwe amanengi.
I-corruption ufanana nomkhuhlane wemvukuzane. Ungelithi ubanjwe umkhuhlane lo kusesemasinyane, uyamemetheka ugcwale umzimba wonke. Siyazi kwele Zimbabwe kulesikhathi lapho umongameli wayekhona umgabe wathi hayi siyayibona i-corruption ubugwelegwele bukhona eZimbabwe kodwa abubi njengalobu okwamanye amazwe.
Umhlangano owe-Summit for Democracy oqale izolo ugqitshwa namuhla. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingu-Kip Stube.
Unjalo nje uZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano lo wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owe-Democracy Summit oqoqwe ngeleMelika kwanxuswa amazwe athile awezwekazi le-Afrika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abacubungula ezombusazwe bathi ukunganxuswa kweZimbabwe kulomhlangano kuveza ukuba amazwe anjengeMelika akuna leli lizwe njengelinye lamazwe angelambuso wentando kaZulu. Ikanti-ke abanye besithi ngabe inkokheli yaleli lizwe inxusiwe ukuze iyefunda kwabanye abakhokheli. Inkosikazi Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uthi bekungaba kuhle aluba umongameli weZimbabwe enxusiwe ukuze ayefunda kwezinye inkokheli zamazwe asemhlanganweni lo.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngezizathu zokuthi vele yona ingutando kayiphikiswa, bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo, ngoba lapha sikhuma ngama-aid of death, ubeza kuthi omlingani bakhe omangameli bamanye amazwe bathini ngombuso kantando kayiphikiswa. Njalo ukulungela ukuthi umbuso wentando kaZulu uwakhanjani isizwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli weMthwakazi Republic Party, othi umbuthano lo kumele ufundise amazwe anjengeZimbabwe angahloniphi amalungelo kaZulu.
Kumele ukuthi ifundise amazwe anjengawethu khona le kwele Zimbabwe lapho i-Emmerson Mnangagwa led government engakholelwa ku-democracy, othola ukuthi abantu bethu amalungelo abo kahlonitshwa. Ungakhuluma lokho okubonayo usola uhulumende uyabotshwa, akula rule of law. Kodwa-ke siyazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa akulanto angayifunda vele even amanye amazwe eqakathekisa idemokhrasi.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, uthi ukunganxuswa kweZimbabwe kutshengisa ukuba uhulumende unguntando kayiphikiswa.
Abantu abalandela idemokrasi abasoze bahambisane lama-dictators. Yikho ke ukuthiwa kwe-ZANU-PF kukhombisa ukuthi iZimbabwe ile government eyangisa abantu engalandeli amalungelo abantu. Ngalokho abazilunga amakhwapha kwenzela ukuthi lathi usapho lweZimbabwe sihlonipheke sisebenzele izizwe zomhlaba jikelele.
Lanxa abanye bebona ukubaluleka kokunxuswa kwelizwe leZimbabwe kumbuthano wenkokheli zamazwe omhlaba, uMnumzana Belief Gawule, ilunga leZANU-PF, kakubone ukuqakatheka kwalomhlangano kuntuthuko yeZimbabwe.
Mina nje ngangikhangela ayitsho lutho kithi njengeZimbabwe, ngoba uBaden lo engusenator yibo abacrafta izidera. So uBaden ngumuntu vele olwa leZimbabwe, so muntu esingakhuluma ngaye vele, into yakhona vele into endala le. Abantu aba they are not happy ngeloku ze ne-land reform, yikho besifaka emomeni nalo ukuthi bethi iZimbabwe kayisale phandle, eZimbabwe akula democracy, batsho njalo. Kungapho lapho kule democracy khona okwedlula iZimbabwe.
Umongameli Joe Biden weMelika uthe umbuso wentando kaZulu awusatholakali emazweni amaningi omhlaba. Uhle wathatha leli thuba lokubika ngokusungula kohlelo lukaMnangagwa olokukhuthaza umbuso wentando kaZulu okuzangezelela umsebenzi weMelika owokuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokuvikela amalungelo abantu emhlabeni jikelele. IMelika ikhangelele ukufaka izigidi ezedlula amakhulu amane zamadola eMelika, i-R424.4 million, okuyimali ekhangelelwe ukuphathisa ekulwiseni inkohlakalo, ukuthuthukisa ubulembu, ukuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokusekela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa yehlule ngoba ubengadobhi ucingo. Abehofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo balile ukukhuluma ukuthi sizatho bani iZimbabwe inganxuswanga emhlanganweni lo owe-Democracy Summit. Umhlangano wensuku ezimbili oqhutshwa ngumongameli Joe Biden weMelika enkundleni yebulenjini ugqitshwa lamhla, lapho obekunxuswe inkokheli ezedlula ezilikhulu i-111. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority lubike ukuba nomsebenzi wokwakha idamu leGwayishangani uqhubeka kakuhle. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqo nomasipala waleli dolobho izolo owebulawayo City Council Water indaba ukuhlaziya udubo lwamanzi kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zimbabwe National Water Authority bahle bathatha ithuba lokwazisa abakade besemhlanganweni lo ukuba sebeqalile ukuhlola ingwalo zabakhangelelwe ukuqhuba umsebenzi wokufaka impompi zokudonsa amanzi esuka edamu leGwayishangani esiwa kobulawayo njalo ukhangelelwe ukugqitshwa ngomnyaka ozayo. UManjinela Potengu weZinwa oqondisa ngokwakhiwa kwedamu leli uthi idamu yebo liyakhiwa kodwa udubo lwemali lobhubhane lweCOVID-19 luphazamise kakhulu umsebenzi lo.
Khathesi we see about 59% complete and siyabona by June we should be almost 90% complete this year and siyabona ukuthi December the lake should be holding water and we should be starting on the Kalisei pipeline from Kwai to Bulawa.
Evula umhlangano lo owendaba izolo umphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi udubo lwamanzi luyaphambili edolobheni leli njalo ukhathazekile ngokuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho.
Ukuthi nxa izakhamizi zise zabika kuhanjise emahofisini ngokulandelana kwethu ngokushesha ukuze singazazi silahlekele imiphumela i-experience esaba layo elidede lakuyeni savumelana emhlanganeni kwabathisini ukuthi basifuni ukuthi-ke khona kobulawayo. It's unfortunate that we have lost one life. Each other will have experiences. May their souls rest in peace.
Umgcinisihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi kuhle ukuba idamu legwayi Shangani seliseduze lokuphela ukwakhiwa.
Lokhu singasicertifyi ngokwenzakalayo phakathi kwezinu i-City Council lezesa mayelana nokuphatha amanzi ukuthi sithole amanzi lapho. Yebo bathi bakhulumisane kodwa ekukhulumisaneni kwabo ngigcina ngisigcina singanawo amanzi still. Yikho sicela ukuthi ngabe khona okhoba kulungisa kahle. Okusijabulisayo khona okhe sezikumengameli sithi sesizathola amanzi avela kugwayi Shangani. But still sicabanga ukuthi idolobho lakobulawayo liyakhulu. Sisadinga elethu idamu lokukhula kwedolobho nxa kungalamaplani acacayo ukuthi kuzakhiwa omenye idamu ngasisuthi sethu. Yesingathaba-ke singezwa ukuthi kulamaplani bani owakha idamu kumnyaka le elandelayo emihlanu.
Meya uKhansila Mlandu Ncube uthi bacela uhulumende ukuba ayakhe masinya isitichi sokuhlambulula amanzi ukuze ngomnyaka ozayo kube nesiqiniseko sokuba idolobho lizathola amanzi.
Okwakhathesi yebo yodaba lolu olwe-water treatment plant kumele silukhangele sizeli okuthi ngabe kwenzakala ngabe layo iyayenziwa ngasemo sikhathi kodwa sizaphonga uzama lingathi amanzi angasuka kubulawa sizazama ukuwakhina but siyacela ukuthi
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uthi kuzindaba ezinhle ukugqitshwa kokwakhiwa kwedamu leli.
Silokuthokoza kakhulu ukuthi idamu legwayi Shangani selizaphela ngokuthi khona indaba yamanzi ilihlupho kakhulu kobulawayo. Kodwa into enye singazama ukuthi sicazulule kahle ukuthi bangasitshela yini ukuthi khona lokho umtshina wokugezisa la manzi ukuthi efike kobulawayo izofakwa nini.
Umhlangano lo oqoqwe ngumanisipala wakobulawayo izolo ngeminye yemizamo yakhe ejonge ukudinga amacebo okuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho kanye lokuhamba kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha owe-Omicron. Kuli viki uhlelo Woza Friday sihamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Semrandeni kuligama lakhe lokucula. Bona bacula besemalawi lapho asebehlala khona. Asizweni bekuxoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Abafanyana besedinga amadlelo aluhlaza lokuyafunda eMalawi bengazi ukuthi balesiphiwo sokucula. Umfana kaNdlovu wabaqoqa babumbane licembu. Wena ke ekhaya uvela ngapha?
Ngiphuma khona eLupane, likho lapho engikhulele khona, ngikhuliswa likhehle elizala umama uMagcekeni, beliyinkosi khona lapho duze leMpofu. Yebo, icembu eliculelayo kuthiwa yiSemrandeni and African Mingoli, liqale ngomnyaka ka-2020. Lapho sikhiphe khona ama-albums amathathu ngomnyaka oyi-1.
Wona umculo lo liwubizani njengoba lisebenzisa indima ezijiyeneyo?
Umculo esiwuculayo bawubiza bethi yi-gosho music, okumele ukubana ukuthi goslo house music. Lo mculo umhlobo womculo ogoqela umculo abawubiza bethi yi-soul music. Iqembu lethu lilabantu abaningi ababe befaka izandla, ngakho liyabhala ngezindimi ezishiyeneyo, bebhale ngeshitshewa, kusuke kubhale ezinye ngesiNdebele, okunye ezinye zibhale futhi njalo ngesiLungu.
Mingoli sila madalade amathathu abacindezelayo njalo baqale ukucula ngo-2020 pho uZulu weMalawi ulamukela njani?
Bawathanda kakhulu ngoba bekwazi ukuthi egoqele izindima eziningi ebambe futhi le jena ezithiyeneyo, le jena ezinye izingoma ezibhalayo ezijabulisa abancane, ezinye futhi ezijabulisa abantu abangani sebekhulile, esisebenza lama-producers ahlukeneyo and lawa ma-producers abefaka i-input ethiyeneyo, omunye lomunye ukufundisa okunye. Ngakho ke ngiyajabula kakhulu ngendlela abantu beMalawi lapha basamukele ngakhona ngoba bathenise ukuthi into esiyenzayo inhle.
Banengi abaculi bakithi abasacathulayo njengani, lizwi bani kubo abalaleli ngomculo lowo, njalo libengawuthola ngaphi Ndlovini?
Asibakhuthazeni, sibasapoteni ngendlela. Igama legroupu likhona kuFacebook kuthiwa yi-Sam Randall and African Mingozi. Ezinye izingoma zi-uploadiwe ku-inthanethi, ku-YouTube ungalithola igama yilo futhi Sam Randall and African Mingozi. Asisapotaneni bazali, asisapotaneni balandeli, kunje kube kahle.
Besikwetshiselo Sam Randall ehamba leqembu lakhe le-African Mingoli kuhlelo Hoza Woza Friday. Mpelasonto emnandi kini lonke liphephe kulo mkhuhlane we-COVID-19 osumemetheka kwamagama. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bhali.
Kanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela inani labahlelwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo bele Zimbabwe liqongela yabo abangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. Uzulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe ngumongameli Joe Biden wele Melika ukhutshelwa enkundleni yebulenjini. Olivivi kuhlelo Woza Friday besihamba neqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngokuthi Sam Randall. Silodona gelapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo umphathi wethu Jeremiah.